Apple pie. Zone a full titty test. Tino jira, tiro inwe. Tiri vanu inwe.
Shua nerera, inokuta musi. Wafa amai kaninda tinerera. Inokuta musi wafa mai. Kwanzi haikura uone mwanai.
Shisha miso. Vanu wa. Ndanga dinavo mukuronga. Dinavo mangwe mazano.
Find a way. Now I make sure that I sleep when I pray. Ndaona zvandaona. Mupfungwa nao peace ya washoma. Cause every time I sleep, no I wanna sleep. Achikiti mubaye.
Paka tats when they pass.